A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 21st November 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the South African government's move to stop issuing birth certificates to children born of foreign parents.
We are also discussing the South African government's issuing of permits to Zimbabweans.
More than 1,000 Zimbabweans who applied for the permits using expired passports are being advised to go with their renewed passports to the Home Office.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Hongu vadiwa vatereri nevatariri nasi tirikukurukura muchirongwa chedu cheDiaspora Live Talk nguva yatinosangana tichikurukura nyaya dzinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Asi hazvirevi kuti tinenge tichingoti vari kunze kwenyika chete vapinde muchirongwa. Aiwa, kana vari muZimbabwe tinokokai kuti munge muchipinda muchirongwa. Nhasi tirikukurukura tichitarisa danho rinonzi riri kuda kutorwa nebazi rezvemukati menyika kana kuti Home Affairs Department yehurumende yeSouth Africa rekuti vange vachidzika mutemo unorambidza vana vanozvarwa nevabereki vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti vange vachiwana mabirth certificates kana magwaro ekuzvarwa. Vana ivavo vanenge vasingazokwanisa kunge vachiwana mabirth certificates. Tinonzwa kuti zvakonzera bova-bova pakati pezvizvarwa zvenyika dzekunze kusanganisira vana veZimbabwe pamwewo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vachiti kuita kwakadai kutyora kodzero dzevana sezvo vana vasingazokwanisa kunge vachienda kuzvikoro kana vakanga vasina mabirth certificates. Uyewo mutemo wepasi rose unobvumidza kuti vana pavanenge vazvarwa ikoko vange vachiwaniswa mabirth certificates kunyange hazvo vasiri kuzenge vachiita atingati maautomatic citizenships kana kuti kuita zvizvarwa zvenyika idzodzo nokuti vanenge vangozvarwa zvinenge zvichienderana nemutemo wenyika iyoyo. Asi panonzi kupiwa gwaro rekuberekwa kana birth certificate ikodzero inofanira kunge ichipiwa mwana. Zvinenge zvichireva kuti kana akanga anyimwa birth certificate toti South Africa yabudirira kudzika mutemo iwoyo, vana vanenge vatsvarwa muSouth Africa vanenge vasina mabirth certificates ekunyika dzavanobva kana dzinobva vabereki wavo, zvichireva kuti vanenge vari stateless, havana nyika yavanenge vachiti ndeyedu. South Africa mavanenge vari vanenge vasina magwaro. Nyika dzinobva vabereki wavo kana kungava kuZimbabwe vanenge vasina magwaro. Ndo imwe yenyaya yatiri kukurukura. Tiri kubatawo zvakare nyaya yatiri kunzwa yekuti hurumende yeSouth Africa vatanga kupa mapermit, maZimbabwe exemption permit aya kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyorera kuti zvinge zvichipiwa mvumo yekugara muSouth Africa. Magwaro iwayo anenge aine upenyu hwemakore mana kutarisirwa kushanda kubva musi wa1 January 2018. Zvichireva kuti magwaro iwayo atononoka ndofunga nenguva ingade kutoita gore, angadai akapiwa vanhu kubva muna January 1, 2018 achisvikawo kupera musi wa31 zvita kana kuti 31 December 2021 muna 2021. Ndo imwe nyaya tiri kukurukura. Asi tiri kunzwa kuti vakawanda vakanga vane magwaro ekufambisa kana mapassport anga aexpire havasi kukwanisa kunge vachiwana mapepa iwayo nekukasika, zvichireva kuti vari kukurudzirwa kuti vaende nemagwaro anenge akarenyuwa kana kuti renewed passports kana mapassport matsva ekuti vange vachinoratidza kuHome Affairs, maofisi eHome Affairs kuti vange vachikwanisa kuprocesserwa kana kuti kupiwa mapepa iwayo kuti vange vachigara muSouth Africa. Zviri kuitwa kune vakaapplya vatinonzwa kuti vanosvika ku180,000 vakanga vaapplya vachirenyuwa mapemit avo kubva kune akamhenga aripo ainzi maZimbabwe special permits vaakupiwa maZimbabwe exemption permits. Zvichireva kuti rimwe danho rinenge rarerutsirawo vana veZimbabwe vanenge vakanyorera kuti vagare muSouth Africa. Christopher.
Yebo Jonga Zulugandaba lamhlanje ke lilanga lapho sihlangana khona sihlaziya indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe uhlelo esiluthi lona iDiaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubana abantwana balabo abokuza eSouth Africa abaseyikuphiwa ama birth certificates incwadi zokuzalwa. Siyabona njalo ubana kulenye njalo indaba esizayiphatha eyokuphiwa ama paper okuhlala lokusebenza emthethweni okuse eSouth Africa athiwa wona ngama Zimbabwe special exemption papers ama license kumbe singathi ngama permits la. Siyezwa njalo ukubana bakhona abanye asebebizwa nguhulumende weSouth Africa be Home Affairs asebehluleke ukuthi bathumeze ama passport asebenzayo ngoba bona bahambisa ngesikhathi bethatha ama becela amaphepha wona la bahambisa ama passport ayisephele umsebenzi. Lokunye kunjalo ikwesiphathayo lamhlanje ukugoqela ke lalabo asebeqalisile ukuthola ke ama permits. Siyalinxusa kuhlelo okwamanje ke sesilaye omunye umhlonitshwa esilaye Jonga.
Tinozwa kuti tava nava Dewa Mavhinga parunare va Dewa Mavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Vamavhinga tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu.
Ndinotenda zvikuru kupinda muchirongwa, ndinokukwazisai nokukwazisa vateereri kuZimbabwe nepasi rose.
Aiwa tinotenda zvikuru. Maybe totanga hedu nerurimi rwechirungu rwekuti vakawanda vanonzwa zvatiri kukurukura nezvazvo. We understand that there is a storm brewing between human rights groups and the South African Home Affairs Minister over the latest decision to abolish issuing of birth certificates to foreign children. May you tell us the situation in South Africa at the moment?
Well, thank you. That is very correct, that there are serious challenges. It looks like the Home Affairs Department of South Africa has forgotten its human rights obligations in its constitution because of the latest move now to discontinue the issuing of birth certificates for children born to foreign parents. And as human rights groups and activists, we have said this is a violation of the rights of children. All children in South Africa have a right to an identity. And we are pressing for a review of this position, and we hope that the relevant authorities at the level of the Home Affairs will review this position and discard it because it is a gross violation of children's rights and should not proceed. It in fact amounts to institutional xenophobia, and it really sends a wrong message, especially when you look at South Africa's glorious constitution and its legacy under the former President Nelson Mandela, the icon of human rights respect. We hope that there will be a reflection of the Mandela legacy and a review of this unfortunate decision.
Mm-hmm. Is this something that is already in place or implemented or is still in the working stages?
Well, it is in the working stages in terms of formalization as a policy position. But in practice, actually, I have been talking across particularly in the Gauteng province, that in fact, in public hospitals, this position is now being implemented. And a number of mothers who are foreign have faced this difficulty of being unable to register their children. So it is something that is formally not installed, but in reality, it is being implemented. And we are saying that it should not be the case. Children have got fundamental rights that are in the South African Constitution and also in the number of laws on children's rights. These must be respected, and South Africa must take a lead and provide leadership on this important matter.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Jonga, we have another guest, Mr. Ngabuto Mabena of a group called Zimbabweans in South Africa. Welcome to the show, sir.
Evening to you and evening to the Studio 7 listeners.
Thank you. Mr. Mabena, we are discussing the issue of birth certificates. Yeah, we understand the South African government will no longer be issuing birth certificates to children born of foreign parents. Now, can you tell us how big is that impact?
What basically happens in the case of Zimbabweans that have children in South Africa or born in South Africa is that when a child is delivered at a South African hospital, they are given a proof of birth, that the hospital card or clinic card, which they then take to the Zimbabwean consulate to apply for a birth certificate, which is a Zimbabwean birth certificate, which will state that the child is born in South Africa but is is Zimbabwean in terms of parenting. And then they apply for a Zimbabwean passport. The challenge which we are facing as the Zimbabwean community is that you have parents that have kids born in South Africa who have stayed with them maybe for over a year and so forth. The department requires that when you then apply for an accompanying visa or accompanying permit for the child, one has to do that in the country of origin of the parent, meaning in our case, one has to go to Zimbabwe and apply. It is quite a challenge. I was at the border the other day where immigration officials were basically making an issue out of a two-year-old child with a clean passport acquired through the Zimbabwean consulate. They were now visiting Zimbabwe, and the Home Affairs Department wanted to know how the child has been living in South Africa for the last 2 years without any permit, not taking into account that the child is born in South Africa. Yesterday, I had an opportunity to speak to the Director for Immigration, Mr. Jack Marker, to try and understand, because the special permits are now being issued, they are coming to an end, to say we have kids that are born in South Africa who now need to apply for study permits. And the response that we are getting is that these children must go and apply in Zimbabwe, which makes it difficult because some of the kids are already at school, some are minor children. So in our view, we were saying they needed to waiver that requirement so that just like their parents who applied for special permits in South Africa, they should be allowed to do so. But they have been prevented from doing that, which in our view is a violation of children's rights. The organization that I belong to, the African Diaspora Forum, is also engaged in the broader issue which Mr. Mavenga is speaking to, where a number of migrant kids are affected by the new policy to say the South African government will not issue birth certificate to children. You can imagine that the children born to parents from Burundi, Cote d'Ivoire and so forth, who are in South Africa, now will not be issued with this birth certificate. So it is quite a challenge to an extent that the kids will find it difficult to access schooling, even though that might be going to grade one in next year. They have to apply online. So if they do not have documentation, they will have challenges in going to school.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line. We have a caller. Tinem Tere Radio Kutanga Mchirongwa. Hello? Hello?
Hello.
Hey, Magadi.
Chirupedi, Magadi, Murutana na Claudia Chinyanga.
Claudia Chinyanga. Mukwagadi Jobek.
Kuno kurina nchosi.
Kumusha mchibwa kupi.
Kuweza,
aiwa pakanaka, varu kuweza waka terra, tunuzawadu Studio 7, ino nzikwa matuno, waka wanda mwenye kane kunze, taurai zenyu pa msoro penye ya tulukurukurai.
murikutaura nyakanaka chaizvo. Ish, zvakatooma handi zive kuti pangagadzirise sei. Panyaya iyi nekuti ndirikuona ndakaonawo kuti pandakatozvara mwana wangu ndaingopuwa bhetiri rinongonzi Allen ndakatozongonomutorera kumusha ende zvinenge zvichidhura futi ndatobhadhara ndonga musha ndatonobvisa $50 kuti ndipuwe nekuti kumusha vanobva vati uri kurenounce citizenship handione zvichinyatsomeka sense kuti mwana wamuzvarira kuno onzi ini ndendine pemiti onzi mwana achapuwe bhesi chenda unaplaira kumusha ndongona kuti ichi zinofobia chepenu hamino kuti ndapagadzirise sei ndichitora genesi iona zveizvozvo
taizwa kuti kare vaimbopa mabirth certificate ainzi mabridged birth certificates aibva angoratidza kuti uyu haasi mwana haasi muchizvarwa chesouth africa asi muchipiwa henyu birth certificate ndo zvamuri kutaura nezvazvo here kana kuti mutemo uri kutariswa mutsvawi wakatobva wangokubata iwo
ndirorora ndii marere mhekini rine mwana wangu rebridge irorora muri kutaura
runonzi abridged saka izvinoizvi uye zvinoizvi kune mutemo wavaroda kutoti iwayo mabridged acho munge musingaawani nekuti mune vana vanenge vazvarwa nevabereki vekunze vachiti munhu anofanira kunge achizviaplaira ega pemiti yekugara musouth africa pache zvake
manje tinenge tatoomeserwa tofanirwa kutodemonstrata ndozvandinoona nekuti tiri maafricans we are brothers and sisters saka tingafanirwa kuti tiomesera nekudaro especially isisi tiri musadhaki kudai anofanirwa kunge panitongo nemutemo wekungoti sadhaki ngatingorerutsiranei kwete kuswera tiomeserana ndokuona kwangeni
no aiwa tinotenda zvikuru kana paine zvamunenge muchida kuzobvunza tinavo vanoshanda nemasangano anorwira kodzero dzevanhu tina vadhiwa mavhinga igweta rekodzero dzevanhu vachishanda nehuman rights watch kuchamhembe kweafrica tinavo vangabuto mabhena vanoshandawo nesangano rinonzi zimbabweans in south africa nerimwe zvakare sangano ravanoshanda naro rinonzi african diaspora forum vanokwanisa kubatsira zvizvarwa zvemuafrica zviri musouth africa tinotenda zvikuru amai chinyanga maita basa. Thank you so much.
Maita henyu nekundipinda muchirongwa. Ndatenda zvikuru.
Thank you. Chris, that was our first caller, Ms. Claudia Chinyanga. She is in South Africa, but comes from Wedza. She says she also faced a problem when she gave birth to her son. She had to go to Zimbabwe to get a proper birth certificate because she had that abridged birth certificate in South Africa. That does not allow one to have a permit to live in South Africa unless that child is to apply on his or her own. For her own certificate. So she said that's an issue, and she's urging Africans to unite and demonstrate or make sure that they show the South African government that they are not happy with this, because she's of the opinion that South Africa should help those coming from the southern region or in the SADC region. And she thinks there should be a law that helps those from SADC regions or of SADC countries.
Okay, Chonga, I have a question for Mr. Mavhinga. Mr. Mavhinga, what happens in the case of a mixed marriage, like the mother is South African and the father is Zimbabwean or vice versa? Do they get affected?
That is one of the challenges that we are confronting, that what needs to be done primarily is the authentication of a marriage. And it's a very long process where the foreign parent acquires local documentation in South Africa for the child to be regarded as South African. But the process is very difficult. It's much easier if the wife or the mother is South African because she can just it can just be as if she is a single parent. There is a greater acceptance of single parents having authority over the child. But if there is a registration of a parent or a foreign parent, the process has to be that there is authorization and acquiring domestic papers first, and it's a rigorous and difficult process, partly also because there were allegations previously of fraudulent or convenient marriages that were for this kind of document, or for getting papers, if you like. So it has become very difficult, and what we are saying is that children should not have to suffer. Children should not have to be inconvenienced, and their rights should not be violated simply because they are born in South Africa to parents who happen to be foreign. There is need to ensure that there is this protection primarily of the best interest of the child. And this is what we are pushing with a host of human rights groups here, to have it formally as a clear point of law that is accepted by Home Affairs, that all children will be entitled to and will get birth certificate regardless of the nationality of their parents.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Tinemwe Mtereri Chris. Hello.
Yes, hello.
Yes, Magadi.
Oh, Ndrebo, Magadi, and you?
Takasimba, and here now.
Okay, Vini Innocent Maposa.
Vamaposa, Murukufona Murukufi.
Mpona Andrew Mzobek.
Johannesburg, Kurise Kujubek, Nikae Goride.
No, Gurunani, there is a Jit Mazano, Wamto Norera, Wabutisita.
Kwawutisita, Vamaposa, Kumushawati, Vapapi. Kubuera, hai wataura ya zenyu buera ya katerera izu, tishitaura kudaya waru kutukunzu, hai wamaposa.
Ya, maita baza, inyaya ino sirivita cha izu.
Yee.
Munona para, nione tapacho magi, bete kuti, inindine wana ira ndaka zara mungo. Kwa zese wani ma anabriji, haya ya ndiki. Mashandika unotora ma paspoti. Iko koko ndiri yemba sedu wani man ndiri wani ma passport yesi but now kuda kuno apply for ma teni zao ma kama kashika bivi maybe rana kazuwa na wapeni kifiti kani yesi but mwacha arwinda wa score kuma jao uzo kwani sikudi ku apply vane kwa chikamba zaka hizo zane katori mawani apane umwana ngachida kutozouya ezvino mwana zvazvatodaiwo izvinenge yatoshi yato double trouble.
Saka zvino zvamungakurudzira kuti zviite.
Hello,
and achiti zvino zvamungakurudzira kune masangano anobatsira kana zvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuti muite kuti munzwipo wenzwi renyu ne South African government.
Napa vanga vachitibatsira chaizvo ndachingoda kudzira kuo varambe vakaita zvavo vachiita kudhara izvozvo zvekuti vanogotipawo iroro anabridge iroro birth certificate tokwanisawo kugadzira mapemiti edu ekuzimbabwe mapasport edu ekuzimbabwe iwayo kana tazodzoka nawo muno mauya because handinenge iri external ita external paanouya muno tokwanisawo kuaplyira vana kuitira kuti madokumenti andee ndinawo nevana vanawo hachiona kuti ini ndine mapepa vana voita magumaguma asi muri kuona kuti ipapo pane pakunyepa saka taita kukumbirisawo organization iwayo kuti vatirerudzirewo kwani tirambe tichingowana macertificate semawanira tatichingoita ezvinobva but zvafamba zvakanaka.
Thank you so much, Vama Posa Maitabas.
Alright,
I think Zikuru. Thank you so much, Chris. Ngo tarisa. Shuruku bako watereri ne watariri Studio 7 pa Shona Live Talk. I mean, pa Shona Facebook page yedu. Varukutera Live Talk program yedu. Tina Mkoma Gabriel Machingura. Anzo watching you from Bloemfontein, that's South Africa. Vachibva kwacho zvakare Mukoma Gabriel Machingura, well done. Ndofunga vanga vachipa kwatiri kuti sando dzenyu handikungofungidzira nokuti ngoma inorira ichiti kwangu kwangu. Then koita koti nimpe mikoti anzi Zimbabwe ikanaka vanopedzisira vave kungotiti gara yenyu ndava tiri kuvagadzirira nyika yavo then abva ati zvakare kune mumwe mutauriri hanzi homi wangu afona uyu ndofunga mai vatanga kufona vekuwedza ndobva nepanyorwa nyaya iyi then mukoma Bright Madaya vari kuti ndifonerei kuna mukoma Nathan FR Fraser Chicks hanzi loud and clear as usual how are you all aiwa tinofara zvikuru mukoma Nathan. Then tina mkoma waranze Deborah Piri ndi muzvare wari kutuona wari ku South Africa ku Cape Town. Chris ndofuka tine mumwe mutereri anokuluma.
Yebo Jonga, silomlaleli ncingweni. Siyakwamukela uhlelo.
Yebo ndani wako.
Siyaphila, sikhuluma lobani?
Khuluma lo Thomas.
Thomas.
Ayiwa.
Ye, ungapi kwamhlaba Thomas?
Ngikujwayele.
Oh, eJohannesburg. Akusiphatheleke olakho lamhlanje.
Ayindaba yashupa baba, mina abanye abantu bamika aminuti lana, manje sase sizela abantwana bese esikolweni. Manje bathi bona abantwana besikhathi si apply ama decision lawa ne aminuti ama ideas ashathele lapha, bathi abantwana kanjalo lapha abangibizi. So ngeke sa apply le ngoba kanjalo ulelibizi, abantwana bazalivonela manje eqhubini. Manje bathi befundile, manje ingane yami iqedile e-trade yabo phele ithini ibhala ne-trade certificate yalapha. Manje ukuthi manje athole kumbeni i-ID yokuthi ngoba bahamba ngalesi sikhathi angene ehleleni lamakhemisi. Bahamba mpela kwazi kama kabili bana bathi hayi ngani zivele lapha ayihlangani nalolu hlelo lwamakhemisi. So manje umntwana oseqedile ne-trade manje ukuthi ayenzeni, angisazi ukuthi ngiyenzeleni ukuthi enzeni. Ngenzamile ngamthelela into zekhaya ezinjenge-passport le-certificate yasekhaya ngoba ibhaliwe born in South Africa, nationality Zimbabwe. But manje ukuthi angisazi ukuthi amaphepha ngoba manje ukhanya la mntwana amule-straight yazonto athi bazazibulala manje ukuthi angadinga ababa le-pepha emthini ukuthi adinga imisebenzi. Kumbathini manje angisazi sephilana kangizinenzeka angasazi kunebhethi ngamhlengothi manje njengajama kathi kanasepitori athi ngifunele i-start permit ngiyenzela i-start permit vele sefundile yangi-matric ukuthi i-certificate ye-matric iyasiconveta kanjani siye izimbabwe ze-certificate yabona zephele zizinto ziyazikhipha ngoma uma ezinzeni ikezajasti amaletezeni okuhlupheka nje ukuthi yazi
akazi ukuthi nalibeka kanjani le ndaba. So nxa usithi wawuku amnesty, amnesty leyane kaMandela?
Hayi, kaMandela leyane akusile kaye 96 nyaka vele into esasile siyale kule khaya izinto esingelazo ezine. Esifundeka kuthethe kubuya le yisathi ke sithi amnesty zathi hayi mhlawumbe siyathola insizo ke manje bekukhanya ukuthi hayi alitshela ngale size i-onconsidera.
Ngiyanini leyo amnesty ngophu umnyaka?
Yena manje bathi labantu bala ma ID kathi wathiwa ma amnesty ikhathele ndama ID akabantu abathi bona abangeni kule bese.
Oh, yile ama lokhuza ama permit le. Ah, okay. Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzane. Hayi, kulungile. Sizabuza esilabo lapha silegqwetha lomunye lapha osebenza lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu. Sizababuza ukuthi bathini ngodaba lwakho. Ulalele.
Okay, ngena lena ke ngoba kunjani lokho ngena ma office nje ke fike lapho nje ke sathi ke ni like to make sure you set them set and get sala meeting and kale ngapha ne sithi ngani ya tele nje.
Mhm. Hayi, kumbunga ungayika chana bamba khonapho sihle usuba sikubuze beliphendulana nqa liphendulana. Nomzana Mabhena. Hello Mabhena. Mnumzana Mabhena.
Hello. Ndifunga nareva mabhena.
Yebo.
Oh, yeah. Ukhona.
Yeah, mabhena silobaba lapha osecingweni angazi kumbuya muzwa uThomas ubebuza ulombuzo lapha. Uthi yena wathola iamnesty.
Indaba yakhe ngiyayizwa into yenzakalayo ngo-2010 waba le poor communication ngoba kwathiwa abantu babisele incwadi ze-South Africa amabhasi ma abantu babebisele amabhasi kumbe ama-copies ama-ID ema-ofisini e-Home Affairs kwakumele nabantwana babisele ama-birth certificate awe-South Africa bese bethola okweZimbabwe manje njengoba babechasisa kwezindawo ema-Home Affairs babengathathi ama-birth certificate abantwana abantwana basesebancane kwenzeka ukuthi abazali bathole bona ama-permit abantwana basala besebenza ama-South African birth certificate kutheke abantwana sebekhulile sebeku-matric njengesigaba ukuba bakiso manje abantwana sokumele babhale i-matric sokufuneka ama-ID meanwhile i-ID yomzali kumbe ama-ID abazali asevaliwa abasekho-population register ye-South Africa osokwenza ukuthi kube nzima ukuthi umntwana abesebhala i-matric kumbe abese-applyela i-ID yinkinga ehlangana layo leyo evele ikhona kusukela ngo-2014 lokho sizama ukukhulumisana nohulumeni we-South Africa ukuthi abantu ababisela ama-ID ngo-2010 ngakuzange kwenzakale ngo-1995-1996 ukuthi nxa ubisela i-ID yakho ngo-2010 uvele uphiwe i-ID ebhalwe Zimbabwe South Africa bese uthatha abantu abakho bonke ubafake ngaphansi kwakho esakubonayo ngo-2010 abantu babephiwa ama-foil permit i-permit yayingarenyuwa loba nje abantu beqala bewarenyule kuze kufika manje so ke sekucreate i-problem enkulu ngodaba lolu one indaba abantu abanabantwana two abantu abathenga izindlu lapho eGoli through amabhenki ngamabhondi three abantu abasebenza kumakhampani singathi ama-parasitas awe-South Africa ngoba uhlupho olukhona uzathola ukuthi ubaba ku-ID yakhe usebenzisa elinye igama mhlawumbe ungu-Alexander Khumalo kuthi kokwekhaya ungunjabulo Ncube so umntwana yena ngabe ebhaliswe ngokuthi isongo sakhe u-birth certificate ekhaya ungukhumalo yena useku-passport ubaba usengunqube yilo uhlupho ehlangana nalo lokhu sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende we-South Africa lohulumende weZimbabwe ukuthi abantu laba abangu-6,000 ababisela ama-ID kumele balungiselwe nxa belungiselwa labo bantu nabantu ababo kumele labo balungiselwe
hayi kuyezwakala siyathemba umnumzana Thomas ulokhu usecingweni siyathemba uzwile impendulo le
Oh, I think it's dropped. Okay, ndofunga nare yavo ya dona. Sitinengwe mchereri paru nare. Hello? Hello?
Hello?
Makadi?
Tiripo makadi enyu.
Takasimba muda ukuluma kutaura kuspika.
Doda kutaura.
Aywa, kananduo yu. Zita ndiani?
Ni mkoma neosu.
Mkoma neosu, ni muruku Botswana.
Ndiri mbozwana mufrancetown
aiwa taurai mukoma mukana ndiwoyu
dzaichiti hurumende inenge yaomesa esouth africa nechimiro chiri kumusha uku daiwanzira vanhu tsidzi kuti at least wagone kurarama noti vanenge vachiti kusouth africa kwaomera kuzimbabwe kwaoma zvakare dai hurumende yezimbabwe yakwanisa kupindisa yambotaura navo pamwe wangamzwisisani ndochikumbiro changu chete icho
aiwa pakanaka saka muda kuti vataurirane Zimbabwe ipindire imbotaura nehurumende yeSouth Africa
wambotaura nehurumende yeSouth Africa pamwe waikwanisa kunzwisisana nekuti inenge yahurumende neimwe hurumende imwe
no problem mukoma Nelson regai tisvitse kuvadare tinzwe kuti vanoti chii
ndatenda
thank you so much that's mukoma Nelson is the Zimbabwean based in Botswana calling from Francistown He's urging the two governments, the government of Zimbabwe and the government of South Africa, to do a government-to-government discussion on this issue. He thinks that maybe this will solve the matter and help Zimbabweans based in that country and foreigners too, based or in South Africa, to at least get identity particulars for their children. Tombonzwa kuna vamavinga kuti vamavinga tainzwa vana vaibarwa munguva yapfuura ku South Africa vaipiwa rumwe rudzi rwema birth certificates anenge achirakidza kuti hausi chizvarwa chemusouth Africa, hauzokwanisa kunge uchiwana citizenship asi uchiwana birth certificate raita kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro. Chii chaita kuti hurumende yesouth Africa ide kushandura zvanga zviripo? Nekutonzwa kuti kana gore rino muna January Constitutional Court yemusouth Africa, dare guru remusouth Africa rinenge rakatotonga kuti mutemo iwe wekuti vana vekunze vange vachipiwa magwaro unge uchiramba uripo.
Hongu ichokwadi kwazvo kwazvo, uyezve tikatarisa nyaya yemagwaro anoita semabirth certificate ekuzvarwa kwevana, ndiwo anopa mwana wese mukana wekuenda kuchikoro. Saka zvanga zvichiitika zvanga zvakanaka zvikuru sei, asi ngatirangarirei kuti nyaya yevanhu vasiri zvizvarwa zvomusouth Africa vanenge vachinzi vabva kure inyaya inopinda mune zvematongerwo enyika. Gore rinouya ratava kubata iri, nyika yesouth Africa inoenda kusarudzo. Nekudaro panguva yatirikuenda kusarudzo iyi tinoona kuti nyaya dzakawanda dzinosimuka dzichinemedzerwa kuvanhu vanobva vanenge vachinzi vabva kure. Tinoona kuti kana gurukota rezveutano muno musouth Africa vanga vachipomerawo kuti zvipatara zvedu zvazadzwa nevanhu vanobva kunze, kureva kuti idambudziko ratapinda inyatwa chaiyo. Asi chikukumbira hurumende yesouth Africa kuti iremekedze kumbiro remutemo nekodzero dzevana, iremekedze zviga zvakatarwa zvekuti mwana wese ngaawane mukana wekuti aende kuchikoro. Kana pasina mabirth certificate iwayo, kana pasina mapepers ekuti mwana uyu haakwanisi kuwana mukana wekuti aende kuchikoro kana kuti afambe akasununguka kuyambuka South Africa kuenda kune dzimwe nyika vachidzoka. Saka idambudziko guru rinofanira kuti rigadzirwe. Ngatisegei kupinza kodzero dzevana mune zvematongerwo enyika. Ndo zvatiri kurunzira kuhurumende yesouth Africa.
Kunyaya wekuti vamwe vari kuti vakanga vazowana magwaro iwayo ekugara musouth Africa vovashandisa nenzira dzisidzo, ndezvimwe zvinhu zvino zvatonzwa kuti zviri kuita kuti mimwe mitemo yakaita saiyo inge ichidzikwa. Munotiyo?
Hazvisiizvo. Dambudziko harisi revashoma vangazi vangachizambudzwa nezvidzo, kunyanya dambudziko harisi kuvana. Saka vana ngavaregedzese, havafaniri kuti vatambudzike, vabitsirwe kodzero dzavo nekuda kwedzatingati mhosva dzevashoma. Mitemo inofanira kungoshandiswa kuti anenge ashandisa magwaro zvisiri izvo anofanira kungopindwa paspecial yemutemo. Zvakafanira nemagwaro anenge sepasipoti. Kana pasipoti ikashandiswa nenzira zvisiri idzo, inogona kuzobitswa kumunhu iyeye mumwe chete anenge aresva pamutemo, kwete kuti munhu wese otambudzwa nekuda kwemhaka yemunhu mumwe chete. Uyezve isusu tiri kuti hatisi kuona uwandu hwemhosva dzacho dziri kuparwa. Tiri kukurudzira hurumende kuti iremekedze mitemo yayo, iremekedze bumbiro rayo remutemo, zvakarewo isimudzire nekuendesa pamberi kodzero dzevana kuti kuvana vatadza here kuenda kuchikoro, vana vatadza here kuti vawane mikana inowanikwa nevamwe vana nekuda kwekuti vabereki vavo vanonzi vakabva kure. Ngationei kuti hurumende yesouth Africa yakanga yaita zvakanaka ikati vanhu vekuzimbabwe vari muno musouth Africa vava kupuwa atinoti maspecial exemption permit. Zvakanaka izvozvo, ngaichireka kuita musiya paduku, yopa nerudyi, yotora kodzero dziya neruboshwe. Nekuti ko zvingabatsirei kuti vabereki vagoti vawana mapepa asi vana vavo vasina mapepa, vasina kodzero yekuti vadzidze nekufarikanywa munyika yesouth Africa.
Thank you so much. Vamavhinga, rambai imuri parunhare. Taita muteereri. Chris, we have a caller.
Yes, Chonga. Welcome to the show.
Makadini.
Tiripo makadini, Chonga.
Muri kutaura naPaul Bande ari kuno kusouth Africa.
Mati Paul ani?
Paul Bande.
Bande rokusunga iri?
bande rekusunga
aiva pakanaka mukomapo taurai tinzwe nyaya ndiyoi yatirikurukura tikutaura pamusoro pema birth certificates nenyaya yo zvakare yema permits atinonzwa kuti akatanga kupiwa vanga vaka apply
apa ndikutaura nayo ine ndikuda kutaura ndakabata nyaya nawo yema certificates evana kuti vana vari kusouth africa iri kutaura mutemo kuti vana vachafanira kupiwa ma birth certificates ipapo South Africa iri kuda kukanganisa zvingadziri nenyaya yekuti mwana ofira mhosva yechiri yake here otadza kuenda kuchikoro nemhosva yechiri yake here nekuti mwana haana achaanoziva handiti mwana anenge aine vabereki vanenge vane mapepa akaperera kana kuti kokuti kuda vanenge vachida kuzvidzivirira mhosva dzevabereki dzevamwe vanhu vanenge vachiita vasada kutiva mhosva dzevamwe vanhu nekuti dzozviziva chete kuti kune vamwe vanhu vanouya kune muno South Africa kuzvakupeeta uri zvechokwadi zvechizvichaichaicho asi kana vachida kudzivirira izvozvo ngavadzivirire vanhu vasina mapepa asi vanhu vabudisa mapepa avo vachiti mwana wetida kuti id zani vanenge vaziva zvichiratidza kuti vabuda pachena kuti ndizva kuti vazikamwe vanhu ava saka munhu uye akaita uori abudisa mapepa ake pachena ka zviri nyore kuti vamutsinise munhu akaita saizvozvo
thank you so much mukoma maita basa mukoma bhande
ndatenda mukoma
thank you so much mukoma chris mukoma paul bhande chris is calling from South Africa is saying the South African government is making a great mistake because it is punishing children, innocent children, because of perceived crimes committed by their parents. That is, if at all the parents did commit any crime, because most of them have their permits and papers that allow them to live and work in South Africa legally. So he says that the South African government should at least think twice before it takes that route.
Yes, Jonga, let's go back to our guest, Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, we understand that the permits that were applied for last year are now being issued. What has been the situation? Because we understand there are like 1,000 people or so who could not provide valid passports but are now being asked to provide them. What other areas of concern have you gathered so far?
Well, thank you so much. I think the biggest problem with the issuance of the Zimbabwean special permit, the ZSPs, has been the great delays in the processing time. Remember that this was a process that began last year on 15 September. And the lack of communication in terms of where the processes are and what needs to be done. It is only now, I think, on November 15, that communication has come forward to say of the 180,000 Zimbabweans who applied complete applications maybe only 90 applications were not complete. And that also, what is clear is that processing is outstanding for, in terms of collection, about 40,000 of these applications at different VSS offices across the country. In terms of the Home Affairs Department, it is updating information on about 30,000 applications that are with the VFS. And you are right that 1,932 applicants put in their applications, but they have got expired Zimbabwean passports. And therefore, they are not being processed, because what needs to happen is that of these 1,932 applicants, they need to get new passports and then submit those passports to VFS for this process to go ahead. Mm-hmm. But this was information which had not previously been available. So we are now happy that there is communication, and we understand that the closing date for submission of new passports is now 15 December 2018. So we ask Zimbabweans who are on this 1,932 to check their particulars, get new passports as soon as possible, and meet this new deadline of 15 December 2018.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Chris, before we go to Mr. Mabena, there's a caller. Hello?
Hello.
Eh, Magadi?
Kona kunjani?
Ah, sikona Chris, take over.
Li fona linga api ba?
Nse Pretoria.
Nse Pretoria, kama umbani?
Mashanga.
Oh, Mashanga, na li, suunga sipi mbona yako?
Mbona wame, sinto leli kuruma, wewe yise ndaveni ku SASM, na wantu wa minga kuhuli, sika mingi na wama pami. Yaso wala sinu kandela, kutu wala kutu wala wanga, kwa tuli, kutu mwenye mwenye haza aplay, haza aplay le permit ni passport yake, masawa. Ya kwa na isi government ya South Africa, nizwa nga wantu, ama tuwa South Africa, ma wantu kundwa yendi, so, idina iwa nga lenge la leye. Abathe South Africa bayakhala everything. Labantu abaningi. Namba bakhuluma nezinto eningi mashaya ejobheka abathi labantu laba izinto lezi ziyakwako umuntu angaphandle angafeza ayithole leyo ndo leyo. Manje kukhombisa ukuthi thina abantu bangaphandle zibaningi. Ya bathi even kera kukhuluma inyento uyabona ubaba omnye awuthi mabhena nabo gewa mazinga. Iplan leyo ibanayo ngibona ihle kakhulu kanti waye bangayenzi inye organization ukuthi kuchathisa abantu amapasi leZimbabwe wawona bakhona ukujamela abantu isho ukuthi kufana nale emathebeli bathi abantu abanawo ama pasema abanawo ama
certificate
mara why bangayenzi ukuthi le ekhaya lekuthi kubane elinye hlelo lokuthi abantu labathola ama-certificate nawo.
Ya
ngicela
uqedile ya
ngicela ukuthi ngibuzele kubaba uNaudo Mabena ukuthi waye bakhona ukuthi bakalungise izinto zala kakhulu ukuthi kuthi le khaya sizibaningi sinama ID le ekhaya.
Hayi kulungile, sizambuza uMabena.
Okay, sha.
Ya mnumzana Mabena, nango ke mbuzo.
Umbuzo wakhe akuzwanga kuhle ukuthi utheni, ngicela ungisize mntakababa.
Uthi yena ikukhanya sekukhulunywa indaba yama birth certificate khona ngapho eSouth Africa. Uthi yena kathi njengenhlanganiso kungani lingabi lenhlelo ezifanayo ekhaya ukwenzela ukuthi labo okuthiwa kabala ncwadi zokuzalwa ama birth certificates lazo bazithole abekhaya khona.
Okay, kolunye uhlelo esilalo yikuthi izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyakwazi ukuthi bakhona abantu abangelazo incwadi zekhaya, ama-birth certificate lezithupha zekhaya, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bathole ama-permit. Sikhulumisana lohulumeni weZimbabwe ukuthi kumele i-office ka-Register General libuye lapha eSouth Africa lizothathisa abantu ama-birth certificate lezithupha bese beyathatha ama-passport, ngoba siyakwazi kulohlelo luzakuya ngemva April 2019 lapho uzaqala khona ukungena lokho kuthiwa i-Sada Gorky Visa, so kungena umthetho omutsha we-Ultra International Migration. Sike sakhuluma le embassy yaseZimbabwe, sakhuluma lo Vice President waseZimbabwe Mohati, sibabonisa ukuthi uhlupho esinalo kulabantu abaningi abangelazo incwadi zekhaya abalapha eSouth Africa ukuthi bancediswe. Siyathemba ukuthi mhlawumbe kathi uqala u-2019 bakubone kuyinto eqakathekileyo. Two agost esikhuma nabe embassy bebethi balungisa umhlangano phakathi kaminister womafairs weZimbabwe ubaba uMathema lo minister uGigaba engayehli esikhundleni. Sesizakhangela sikhulume labo ukuthi size ukuthi njengoba uGigaba esehlile esikhundleni sekulo minister obambe okwesikhatshana ukuthi kumbe uhlelo labo liyaqhubeka ukuthi labo ominista bobabili bahlangane bakhulume ngodaba lolu.
Hayi kuyezwakala, hayi sibongile.
Yeah.
Anzi thina mwe mtereli zvakarare parunhare. Alo.
Lo mkoma Jonga mukati kona mkoma Gibbs.
Nhasi ndimkoma Chris, ndiani uyu?
Mkoma Donald, mkoma Chris, muripeko?
Yes, Donald.
Mkoma Doni, zviri sei?
Ndiripo mkoma, makasimba here ikoko.
Aiwa tiri wapenyu, tinoziva kuti mboma inorova, chibva yemangorova nhongonya yenyaya.
Chandinoona apa mkoma panyaya iyi, inyaya yezvematongerwo enyika, nokuti pandakahwa Health Minister Dr. Aaron Musaiyi, vakataka kuti zvipatara zvedu zvakuremegwa nevanhu maforeigners. Ende wiro kuti foreigner mukaita kubve munhu ari ungari chigaro chakadaro muno vanenge vachinyanya kureva maZimbabwe. Ndiyambo tuona pata wamba lula wachiri minister of police wae gara washingwe tu mafore na osu bata wati Mazimbabwe ndi mbasa Mazimbabwe ndi wano didi muno mwano imblo ya mazi Saka sakati gata kuti doku mtuwa nide wakata waka invite wapa radio pa SSM pa program yonzi Dotting Point Ndakafona ndi wa uze kuta ano mbade ni amuru kuta urayelikunzi ndia mafore na hati hati sisu inya ya kuti kana wano renyu waka itra protest waka pisa spatara wano zosira nika kumashiri pa chavo Noti kuti mwote mkaita pa clinic mkana wali pachipatara mjanoti out of banu wanengi wali mkiu mkawiri nga banu mwese namba ya wali mkiu mnogo nakona wali patota wa namba mnogo nakona wati arenga achi mafore na achi kwa mwe wanengi wa shingwa 15 out of banu 45
Asika ndashida kubunza hii ndashida kubunza hii kuti mwenezuwa hiri kuti mkoma panesu kwa maallocations ndo saka kushitu kwa masensa sinere shimwe shakadaro panee pachi itiru kwa kuti kana wakanga wachi inindroba kuuzumba wanufana uzwa watu uzumba toti ine wanu 45,000 saka kana kuchuya zinu zinere zili kana zemishonga wanu kuna kuhisa hao zili 50,000 kwanongoda kungozowedzera mbichana nokuti vari kutarisira kuti uzumba ine vanhu 45,000 koya zvino zvinoshandira vanhu 50,000 zvino kana kwakuzoti uzumba ine 45,000 vari on record asi on the ground kune vanhu 80,000 vakatumira mishonga inoshandira vanhu 50,000 kana 60,000 mungona vari pati ita shortage kapa
ndiopa uisisa mukoma asi mukatasa nyaya iyi Zeta kwa kuti minister wa umasete waka resignswa waka kukutuwa ni nyaya janga janga nyaya mkome wako meni waki gawa waleta kwa kuti wanga wa hiti zikiri za kakasimba nukini katana ndiwona kwa kuti nyaya za wuku simu kwa kuti mungu wanga awarimuno wangu 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 Boto na chelo mea wejo beki wano gara ndo wano gara washi boto tende kama hore na kwa jinyaya kurewa mazibabwe Tukuta na asaka mnuna watu nye kajyo jilenge jilingo waka baka nye kurele kira kutu matomi kwenye kwa kunyanya Kudarika dambu ziko pachi dambu ziko hata asira ambi kutu yengu chino konzeleta Asi nye hii matawari kwa hali kitu wana masumitira hali kita Sweta kutu isleje matongi kwenye kita Kitari sabuti hivyo mimi sawe huma face wa hali kaina masawa pirae Taka sweta sabuti uyo muna wanga hiti defenda Taka awane mkana ukuro kutu Wasiti tende kano kutu Lagi kawa wakari saini. Ndoka ndo maonyo na ndukita nyaya. Ndoka siku wa mama zinga wano unaosei. Pati. Ndo maonyo na ndo nyaya kujita. Ndo mno mtu nyaya kutia. Kuti kana zema tumi kwenye kawa wano nyaya kutia. Kana sikata wanga. Sikata wanga says this. Mno kuna toso warine. Kusakata wana kese. Ete enu kumoko wa wadwa shindu. Waka so pisi wa mafari na yani nyaya kuti. Zeru shitanga wata wana wana kuru be. Wano fanga wanda wari wano tifiki vida. Thank you. Wana wata wana wari wo. Aiba kana kokuvanda kana kokudi kasi hurumende yedu haida tiita risika chitoduti taure nyaya dzakadai tinomirana na mazinga na masangano avo tinomirana na vani kola kumabhena ve Zimbabwe committee in South Africa tinomirana na muzare zvimbudzana ava hurumende pachaya chitori nokuti tinozvati hurumende mataura ainoita
tinotaura
zvekuzoti tinozotokonya vari kuno kuzokuti tinozogona zvara tava muparuma na nzombe nenyaya iyo
takatikira
kuti kana zvazvi chigona vana vama zvinga vangoti mirira sekutaura kwaanda achingo apochawo chi ma MP acho vachingo kwanza vachisa nyaya yako inofanga kuita boti tinoona kuti hurumende yedu inenge ine dambudziko nokuti yagara ino ripoti vanhu vari kuzvi
thank you so much mukoma Donald regai titore mumwe muteereri tisati apa wamadzi wamainga mukana rekuti mumwe muteereri hallo
hallo vajunga navakresi maswera
hi aiwa taswera ndiani vari parunhare yavo
Ndivamananda zvavari kutaura.
Vamananda pindai muchirongwa hatishanyanya da kutsvaga introduction kuna vamananda mumwe wedu.
Ndange ndichida hangu kuti zvechivawo zvino zvacho zvinosanganisira nhau dzematongerwo enyika ichokwadi kune vari kutaura vachidaro. Nokuti some few days ago pakatanga kuita mainspection kunonzi kuKZN KwaZulu-Natal. Vanga vachitenhera ndingangoti vanofamba nemahevhi duty packages like matrucks so kana waenda kuri bridge waisanganawo kune mapurisa nehome affairs ikoko votsvaga kuona kuti une mapepa akakwana here inezvi mari zvino part of some of us vamwe vacho hatisati ane mapepa akakwana saka zvaibva zvangonzi ibva waburuka murori asi izvi zvichiperekwa nenhau yokuti one unemployment in South Africa inenge yasvika pa 27 so pa 27 they are very worrying over that issue Recently, the government introduced a system which from next year, is from April, graduates, those who will be looking for jobs, running experience. In this case, they are trying to accommodate you. Munzimbo dzakasiyana siyana. Pangangoita hazvo zvimwe zvitaurwa zvinenge zvichiitwa izvi. But generally inspection yavari kuita kutira kutsvaga kuona kuti vanhu vari mabasa umu vane mapepa akakwana here exactly kana kuti havatorina. So immediately wangoonekwa kuti mapepa akakwana uchibva watongosiya nokuperekedzwa kuti chitobhonda mucha kwako ari muno machibhatora. So mukana wokunyima mabirth certificate iwoyo unoitazve zvakare kuti upenyu hukuomere hudzokera kumucha kwako. But above all, nesu ngatitsvagei kuti tione nzira yekuti tasimudzira sei nyika yedu. Timbosiyana kungopopotedzana kusi hakuna kwatinombosvika nokupopotedzana kuchangotiparira by the end of the day.
Ndoda kungokudimurai ipapo suri ka ndoda kuti mudzokorere futi nendebele ndozva kuti uyakhuluma baba nguva yakumhanya ingoti futi gaza mataura izvi.
Mengiti nina, sebekhali ile ama inspection abo okucheka ukuthi laba bantu laba baphuma phandle banawo yini amaphepha ase right ukuthi bahlale la eSouth Africa bakhone kusebenza futhi nalana eSouth Africa. Sizwa kuphela namahunga kungokuthi some few days ago bebene inspection indawo itwa KwaZulu-Natal. Amatrako onge vaiwa ngenesa pakati kwewebridge. Mafika lapo vafuna kubona ilicense yako, vafuna kubona futi ipasipoti yako nepemiti yako kuti nezinto nezo uzipete zona zirayithi yini. Ma zingave rayithi zingaseko rayithi asi zimnikazi wekampani wena sebaya kubamba angeke usakwazi ukudrayiva bakubophela lapho drenday ungasakwazi ukuthi uyadrayiva. But konke lokho mangibona nje kuphuma kudawo yokuthi ipolitics iyona iphambili ngoba eSouth Africa lapha fana bafuna imisebenzi labo basamkwama-university nabanye bangabane indawo yokuthola ama-degree ukuthi bayothola imisebenzi ipercentage yabo seyafika ku-27%. Nasongemanje sebayazama ukuthi ba-accommodate bangenisa abantwana babo ukuthi bathole imisebenzi because yonke into uma beyikhuluma most of the time bathi hayi ama-foreign amaningi ama-foreign amaningi. Mama ubheka kahle kahle abafuni kahle kahle ukuthi bakhulume ukuthi hayi amaZimbabweans are too much here. Kodwa ke uma ngibona nje bakhuluma ama-foreign amaningi thina amaZimbabweans abanye bane-access yokungena through legal abanye bangena through illegal ngoba ekhaya izinto azingalunganga. So ngapha ndingithi mina nathi kufanele silungise ilizwe lethu sibambane sibakhe ilizwe lethu with the one spirit.
Ah, okay, hayi kuyezwakala, sibongile kakhulu.
Uyabonga.
Lathi sibongile. Yes, Jonga, we are fast approaching the end of the show. Let's give Mr. Ngabuto Mabena his closing argument. Mr. Mabena, what will be your parting shot?
We are worried about the people who have been rejected for their ZEP permit. I'm just adding to what Mavinga was saying in terms of the challenges. People, when they applied, they did the fingerprinting, and now they are being told that if you want to appeal, you must present a policy clearance, which the Department of Home Affairs has. We've been assisting other people that have gone to court, collected information which shows how their cases were dealt with, but they are now demanding more evidence in terms of police clearance, which takes more than 6 weeks or 6 weeks to come out. So this is a challenge that is affecting people. Their bank accounts are getting closed. People are worried that they might not even travel to Zim over the festive holiday. And then on the issue of the birth certificates and the study permits, we'll continue to engage. We'll also speak to the human rights lawyers and also speak, engage the Zim government, the embassy, to say.
Thank you so much, Mr. Mapena. Unfortunately, we are out of time. Until we meet next time, that was Mr. Ngabuto Mapena of the Zimbabwean community in South Africa. We also had human rights lawyer Dewa Mavinga. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemire.